Imintawuya kuno ku Washington DC nevana kuti tizoona shanduko nemazizo edu. Zvinhu zvataigara tichingorangarira kuti isu makuru atakaita kuti chinhu chaityisa nekuti takakura nehondo. Hapana munhu aitomboda kunzwa nenyaya yepfuti nekuti vanhu vazhinji vakatsakatika nenyaya yepfuti idzodzo. Ndosvika kuno ndoona kuti pfuti yaya inototambiswa zvayo zvaigara zvichindimetsa. Saka ndinonzwa kufara chose ndichiona vana vechidiki vachida kushandura zvinhu, kushandura mafungire evanhu, kushandura hunhu hwevanhu. And hunhu hwevanhu hunochinjwa nevana ivavo, nokuti ndo vatungamiri vamangwana. Ndiri kufara chose kuti ivo vana vechidiki vatakazvara munomu ava ndo vaakuzoshandura. And havana rusarura ganda, ivo havaone kuti munhu uyu munhu mutema kana kuti murungu. Vanongoona vanhu vongoona chinhu chavanoda kushandura. Ichocho ndochavanonyanyisa maso avo kumachifu.
Sechizvarwa cheZimbabwe chine vana vakazvarirwa muno, munoona pane zvichasanduka here mukufora kwamuri kuita uku nhasi?
Handine tarisiro. Vana ava vari kushandisa inonzi social media. Social media iyoyo ine simba nokuti inosvika kwese kwese. Saka simba iroro ndo vari kushandisa. Zvino izvi pavechikuru pachatanga kuti password racho chii, social media vana vatowane mamillions of people vanenge vakwanisa kuti vabate. Saka pidi yavo yavanofamba nayo hatikwanise kuibata. Saka izvozvo ndo zvichashandura. Zvino tichashandura mafungiro evanhu. Mukushandura mafungiro evanhu ndokuti vanhu vavhote vachinje zvinhu. Saka ndiri kufara chikuru nokuti vane simba and vane tarisiro, vari committed. Havasi vanhu vakamirira zvematongo wenyika. Ndozvimwe chinhu chanyanya kundifadza. Havana bato ravakarerekera kuti iri kana kuti iri. Saka ivo vakamirira ivo sevana, ivo sevana vechidiki vanoda kushandura zvinhu, noti kuti pane bato ravakamiririra riri kuvatsigira. Saka ndozvimwe zvinhu zvandinoona kuti chinhu ichi chinoramba chichienda kumberi nekuti havana bato ravakamirira. Vakangomirira ivo sevana vechidiki vachida kushandura zvinhu zvamangwana, saivo vari vatungamiri vamangwana.